Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu kurume 22 2017
makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatsigiri vemapato anopikisa hurumende vaungana muHarare nhasi pakaitwa kurudzire kuti mafambisiro esarudzo avandudzwe munyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Madzimai eWomen's League yeZanu PF muHarare nhasi yaungana achishora mubati womwe muboka remadzimai amai Sera Mahoka pamwe nemutedzeri wemukuru weWomen's League amai Eunice Sandy Moyo.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vopomerwa mhosva yekupwanya dzimba dzevanhu vari papurazi rinonzi Arnold Farm kana kuti Manzou kumazowe.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vatsigiri vemapato anopikisa hurumende vaungana muHarare nhasi vakaita kurudzire yekuti mafambisiro esarudzo avandudzwe munyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Asi amai Joyce Mujuru neutungamiri webato ravo reNational People's Party havana kubatana nevamwe. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vemapato anopikisa vaungana paFreedom Square muHarare nhasi vachiti commission inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission inofanira kuvandudza mashandiro ayo pamwe nemafambisirwo esarudzo munyika. Vachitaura pamusangano uyu mutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vati yakwana zvinonguva yekuti ZEC ishandure mashandiro ayo vachiti semubatanidzwa wemapato ari pasi peboka riri kuzvidaidza kuti National Election Reform Agenda kana kuti NERA havasi kuzobvuma kuti sarudzo dzifambiswe nenzira dzinoita kuti zvido zvevanhu zvisatevedzerwe.
ZeZanu PF chavari kutya chii? Chavari kutya kubatana kwevana veZimbabwe against them. Ndozviziva kuti 2008 takavadya asi chinyaya vanoramba vachiita is to defend power at all costs. This time they have to realize that that defense power project will not sustain.
Mutungamiriri wePeople's Democratic Party vatenda IBT vati sarudzo dzichaitwa idzi dzinofanira kuita kuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vabve pachigaro vachiti yakwana nguva yekuti vachinozorora.
So today message yedu iri kuti we are demanding fundamental electoral reforms. Chairman vedu vambire vachaverenga petition yatagadzira. But beyond the elections tirikutaura kuti what kind of a country is this? Yekuti 37 years after independence 91% yevanhu havasina mabasa. What kind of a country yekuti mutupo wedu wese pano ta vana marova votomutswa kumusha unzi makadiva marova.
Vamwe vatungamiri vemapato vakaita sava Didmas Mutasa veZimbabwe People First namuzvare Sifiso Stole veZanu Ndonga vaudza vanhu vanga vari pamusangano uyu kuti vari kutsigira kuti vatsvangirai vave ivo vachakwikudzana vamugabe vakamirira mubatanidzwa wemapato anopikisana nehurumende yeZanu PF. Zvichakadai papera musangano uyu vanhu vanga vari pamusangano uyu vafora vachipinda mudhorobha kunyange hazvo mapurisa nematare vakaramba kuti vanhu ava vafore.
Atitere, 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 atitere.
vanga vachiratidzira ava vazomhanyiswa nemapurisa asi hapana kana mumwe chete watanzwa kuti asungwa. Zvichakadai, pane motokari mbiri dzemapurisa dzatemwa nematombo nevaratidziri ava asi hadzina kukuvara zvakanyanya. Varatidziri ava vazonoungana pamahofisi eZEC pazosvitswa gwaro renyunyuto dzemapato aya nemunyori muMDCT vaDouglas Mwonzora, uku mapurisa anga akapakatira zvombo achirambidza veruzhinji kupinda mumahofisi aya. VaMwonzora vaudza Studio 7 kuti havana kukwanisa kuona sachigaro weZEC amai Rita Makarau, asi vati gwaro ravo renyunyuto ratambirwa.
Tapa vanhu veZEC gwaro redu ratiri kuti isu ZEC yakufanira kuchisiya nyaya yokuti vagadzirisi vaite zvemavhoti. Nyaya yekuti zvemavhoti inofanira kuitwa neUnited Nations neSADC neAU.
Gwaro renyunyuto remapato aya iro riri maoko meStudio 7 riri kukurudzira kuti paumbwe imwe komisheni inofambisa sarudzo uye kuti mitemo yose inofambisa sarudzo ivandudzwe. Hatina kukwanisa kutaura namai Makarau kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Mapato anopikisa anoti sarudzo dzakapfuura dzina kufambiswa zvakanaka, kunyange hazvo ZANU PF ichiti sarudzo idzi dzakaitwa zviri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Madzimai eWomen's League yeZANU PF mudunhu reHarare nasi aungana achishoropodza mubati womwe muboka remadzimai amai Sarah Mahoka pamwe nemutedzeri wemukuru weWomen's League amai Eunice Sandimoyo. Vaviri ava vanonzi vakatuka mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Izvi zvinonzi zvakaitika pamusangano weutungamiri wemadzimai wakaitirwa kumazoe. Patisha Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai anga achimba nzvimbo dzekushora vaviri ava vakatakura zvinyorwa zvinoshoropodza mai Mahoka namai Sandimoyo. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekutuka mai Mugabe, kuita umbavha pamwe nekusatevedzera gwara reboka remadzimai. Mumwe wemadzimai anga achiratidzira ndamai Sikumbuzo Munyawarara vanotungamirira madzimai ekumanyame. Amai Munyawarara ndivo vatambidza sachigaro weHarare Province amai Joyce Kasina Munda tsamba ine zvinyunyuto zvavo. Amai Munyawarara vati vari kunyunyuta zvikuru nenyaya yemari yeboka remadzimai yavari kuti haisi kusvika kumadzimai inenge yatambidzwa mai Mahoka.
Isusu mari dziri kupiwa Mahoka naamai dzemaprojekti dzemadzimai hadzisi kusvika nokuti mai Mahoka nditreasura wenyika ino yeZimbabwe kunational. Saka mari idzodzo hadzisi kusvika, saka mai Mahoka ngavabve zvavo pachigaro tiise vamwe vanokwanisa chigaro ichi.
Amai Purity Dabe avo vange vachipupawo nehasha vachirova mai Mahoka namai Sandimoyo vachivapomera mhosva yekutuka mai Mugabe.
Saka nhasi akurwadziwa kwane dzimwe madzakutsindi vakuya vachibhemba amai vedu makumbo vachivabhemba musoro tokuti vanhu vavo pasi navo pasina mahofa. Nekuti hangati nhasi uno amai vari kutungamirira chinhu akufamba achivabhemba achivadi. Ende isusu tinoti pasi nemunhu anotitukira amai vedu venyika, pasi nemunhu iye hatimborara tomumona, kana chena ngaaende ngaaende. Nekuti isu amai vakuti vavepo kuda kwedu isusu. Ende zvinhu zvazvina kurongwa nemunhu, hatina kurongerwa, asi semadzimai emusangano seligi takazvimiririra tega tichisapota amai vedu Dr. Grace Mugabe. Taramba madzishinyongori hatitobhora zvese izvozvo.
Amai Kasina Munda vashorowo zvikuru amai Mahoka nekutuka kwavakaita mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Vavimbisa madzimai eZANU PF kuti vari kuzoendesa zvinyunyuto zvemadzimai kuutungamiriri hwavo.
Meseji yenyu iri kutaura kuti mai Mahoka vari kutuka amai, vakavatuka kumusangano wekutoptei vachitaura kuti izvo my first lady amai Dr. Grace Mugabe vakavaitira maplakadzi ekuvadzinga kuprovinsi kwavo. Mudzimai vamutungamiriri angadzike here pasi kunoita maplakadzi ekuzvika isu taita iye paHQ makavanzwa vachitaura kuna Munangagwa kuti unenge dhata. Vakanga vatuma nani kutaura pamberi paVice President zvakadaro.
Kuratidzira kweboka remadzimai reZANU-PF kunonzi kwaitika kumatunhu akasiyana-siyana munyika. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute, Dr. Petsai Rwanya, vanoti amai Mugabe vane chekuita nekuratidzira kwaitwa nemadzimai uku. Pane kurwisana kukuru mubato reZANU-PF pakati peG40 neLacoste. Amai Mahoka vachiri kuwirira namai Mugabe vanonzi ndevamwe vakashandiswa kunyomba vaimbo vamutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru pamwe navamunangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ramai Mahoka kana amai Sandi Moyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vari kupomerwa mhosva yekupwanya dzimba dzevanhu vari papurazi rinonzi Arnold Farm kana kuti Manzou kuMazowe. Izvi zvinonzi zvaitika nhasi ndokusiya vanhu vakawanda vari panze vachinayiwa nemvura. Gurukota rinoona nezvedunhu remashonaland central vamatindina vakaudza Studio 7 kuti amai Mugabe vainge vanyora tsamba kuhurumende kuti vashandise purazi iri senzvimbo yekuchengetera mhuka.
Asi mhuri dzinosvika mazana maviri dziri papurazi iri dzave nemakore dzichinetsana naamai Mugabe nezvepurazi iri dzichiti dzainge dzapiwa magwaro ekugara apa nehurumende uye havaida kungobviswa vasina kumwe kwekuendeswa sezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Nyaya iyi ichiri kumatare edzimhosva. Hatina kukwanisa kunzwa divi raamai Mugabe kanawo kubva kumapurisa. Asi tabata mumwe mugari wepapurazi iri vaparadzai murambiwa kuti tinzwe zviri kuitika.
Kuno uku ndo hondo yacho yatakatotarisana nayo izvozvi. Kuna vamwe mai vastroka vakastroka vatozuzurudzwa vakaiswa panze mvura iri kunaya. Vana izvozvi vamwe vana vanga vari kuchikoro vari kungosvika dzimba dzakaparara hameno kuti upenyu hwedu hwatooma.
Saka ari kukubvisai apa nechisimba ndiani?
Dzimai Mugabe.
Ivowo varipo here kana kuti vatumira mapurisa?
Vatumira mapurisa asi ondo rapera vanga varipo ivo vegambune vachitotaura kuti nzvimbo iyo ndeyangu. Saka vanhu ivava ndiri kuvabvisa tateerera zvataurwa naminister of lands teerera zvandinotaura inini.
Tiri kunzwawo kuti pane mota dzekambani yavo ichokwadi here?
Pane mota dzealpha and omega dziripo dziri kuto izvozvizvi dziri kutouya nechikafu dzichizopa mapurisa ivavo chikafu kuti vadye.
Mungati panga pasara mhuri dzakawanda zvakadi apa?
Mhuri dzirimo is about 266 families dziripo iye zvinezvi dziri panze.
Saka muri pai chaizvo nekuti kuri kunaya katanzwa kuti kuri kunaya?
Kutaura kwandiri kuita kuno venyuze vatouya vanga vachitonayiwawo nemvura vachitotora mapicha asi mvura yanga ichitonaya. Izvozvi kutaura kwandiri kuita takatomira panze mvura iri kutonaya izvo.
Asi manga mamboenda kudareka redzimhosva kuti nyaya igadziriswe hapana chabuda?
Taenda kudare zvekuti izvozvizvi tatobva kuti vatofira mabhidhavhidhi okuti ite chamber application saka hearing yacho tiri kuendwa mangwana asi ivo vachiri continuous nokuti hapana chavati vanhu.
Pane vasungwa here?
Hapana vati vasungwa but vari kuvhundukira zvekutoti isisi kuita kwatiri kutoitawoko kuti torivo mutsango.
Uyo anga ari mumwe mugari wepapurazi reManzou vaparadzai murambiwa vachitaura vari parunare kuMazowe.
Musangano wepagore wekutarisa nezvemabatirwo eminda neurombo uri kukokerwa nebhanga guru renyika dzepasi rose reWorld Bank wapinda muzuva retatu nhasi nyanzvi dzichizeya nezvekodzero dzevanhukadzi mukuwaniswa minda zviri pamutemo. Misangano yakapatsanurwa mizhinji yanhasi yanga iri yenyika dzinotaurira rurimi rweFrench mungava muAfrica, kuEurope nekumwewo. Praxidis Jeremiah weStudio 7 aita rombo rakanaka ndokutaura nenyanzvi inoshanda neTransparency International Zimbabwe, vaFarai Matondoro, avo vataurawo pamusangano wanhasi.
Ndiri pano kuatenda musangano weWorld Bank Land and Property Conference une donzvo rekuunza vanhu from nyika dzakasiyana-siyana vachitaura maissues eland governance from various perspectives, but donzvo ravo riri kuti vanhu vange vachizobuditsa mapolicy recommendations anobatsiridza kuti utongi weland nemanagement yeland munyika dzese inge iri equitable, inge iri very efficient, inge isina mabottlenecks. Saka tichibvawo kuZimbabwe, I think nyaya yeland iri very critical, both urban and rural land. Musangano unopa opportunity for Zimbabwe poshi kuti ifunde kune dzimwe nyika. Pane zvakawanda zvinokwanisa kufundwa nenyika yeZimbabwe, zvinhu zviri kuitwa iko zvino, like the Land Governance Assessment Framework. I think inopa opportunity yekutarisa mapolicies anoregulata land sector muZimbabwe kuti machallenges ari papi, panda kugadziswa nepapi nezvipi zvingaitiwe.
Imi mapura musangano uyu muri kupresenta wopepa pamusoro penyaya ipi?
Inini ndiri kupresenta pepa rinotarisa yatiri kuti land governance within the context yechirongwa chitsva chakaiswa guri rapera chino the new urban agenda, chiri more informed by sustainable development goal number 11. Saka new urban agenda inotarisa maguta kuti maguta anga framewe sei achitarisa kuti ari inclusive, anoona kuti vanhu vanokwanisa kuwana vane pekugara, tingari juse sei avari kuti urban sprawl. Saka donzvo repepa redu ndere kuda kuburitsa pachena kuti land corruption iri kuexista not chete kuZimbabwe, but kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa, dzimwe nyika dzakaita sana Malawi, vana Nigeria, vana Gambia. Inogona kutadzisa kuwanikwa kwego rema inclusive cities anogadzirwa vanhu vachitarisa kuti pamobility vanhu vachagara kupi, zvinofamba zvinoconnecta vanhu, transport inenge iri papi.
VaFarai Matondoro, nyanzvi inoshanda nesangano reTransparency International Zimbabwe, vachitaura naParxides Jeremiah weStudio 7 vari kumusangano weWorld Bank muWashington DC.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kHz pa-shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mukuru wechikwata chenyanzvi dzeUnited Nations dzakaongorora kutengeseranwa kwezvombo anoti kunyange hazvo paine zvirango zvepasi rose, North Korea yakawana vekutyidzana navo vatsva muAfrica vakazvipira kutenga zvombo pamwe nekupinda muzvibvumirano munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika.
Chivakwa cheparamende muBritain chiri muLondon chavharwa nhasi zvitevera mashoko ekuti pfuti dzaridzwa panze pechivakwa ichi. Mashoko evaona zvichiitika pamwe nevatori vemufananidzo anoratidza vanhu vaviri vachibuda ropa zvakaipisisa vari pazambuko reWestminster, apo mapurisa emuLondon anzi amhanyira kuchiitiko chiri kunzi nemapurisa chinogona kuve nevanopfurikidza mwero mukati.
Vatongi kudare repasi rose reInternational Criminal Court nhasi vatongera vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika yeDemocratic Republic of Congo, Jean-Pierre Bemba, kugara mujeri nerimwe gore pamusoro pemutongo wake waari kupika nechekare mushure mekubatwa nemhosva yekupa choko muhomwe kune zvapupu munguva yaitongwa nemhosva dzehondo.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko anotarisana nemhuri dzakawanda dzirikunze kwenyika dzinoraskirwa nehama neshamwari. Muri dzakawanda dzinoraskirwa nevadikani vadzo dzirikusara dzichishaya pekutangira zvikuru kana mufi ari iye anenge akabata mhuri. Matambudziko aya anonzi anozonyanyawo wedzerwa nemakakava anenge avepo pakati pevemhuri vari kunze nevemhuri vanenge vari kumusha. Ava vanonzi vanenge vachida kuti hama yavo inovigwa kumusha pakavigwa vamwe vedzinza.
Izvi zvinonzi zviri kuzoita kuti vari kunze vakawanda vanetseka nekuunganidza mari dzekutakura vafi pamwe chete nevanoperekedza mumwe wavo, vanga vemadzimai nevana kana sahwira kana shamwari dzemufi, voguma vave kuita mudeme mudeme. Apa ndipo panopinda makambani anopa rubatsiro pamatambudziko akadai, akaita seMaizororo, kambani inobatsira zvisvaro zveZimbabwe zvinoshayikira kunze kwenyika, zvikuru zviri kugara muSouth Africa, ichishanda nekambani yeMoonlight Funeral Assurance and Services iri kuZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mumwe wevakavamba kambani yeMaizororo vaAgoni Joe.
Tinobatsira vanhu kuendesa vanhu kuZimbabwe vane vashayikira muSouth Africa. Tinobatsira munhu akashayikira muno, nomutakura, mugadzira zvinenge zvichidiwa nemutemo, tomutakura toenda naye kuZimbabwe. Kana kuri kuti munhu haana madhokumenti, tinomubatsira kutora madhokumenti ekufambisa kuenda kuZimbabwe.
Mabatsiriro amunoita, tsanangurai kuti munobatsira sei kuti awane magwaro.
Magwaro anongodiwa ndeekuona kuti munhu wemuZimbabwe here. Saka panogona kudiwa birth certificate, chitupa chekuZimbabwe kana kuti passport. Izvozvo chete zvikangotaridza kuti munhu uyu ndewekuZimbabwe, zvinokwanisa kumubatsira kuti aende kuZimbabwe.
Munhu wamunobatsira anofanira kunge ari nhengo here yeMaizororo vazvo?
Aiwa, anogona kunge asiri nhengo yeMaizororo. Tinobatsira munhu wese anobva kuZimbabwe, wedha anga ari nhengo yedu kana kuti asiri nhengo yedu, tinomubatsira.
Munobatsira nenzira dzipi?
Tinokwanisa kubatsira munhu nekumupa funeral cover kana anga asina funeral cover ende vachida funeral cover. Kuri kuti munhu ashayikira muno, tinokwanisa kuvapa transport yekutakura mutumbi kuenda kuZimbabwe. Nehama dzinenge dzichida kuendawo kuZimbabwe, tinovapa quantum inovatakura kuenda kuZimbabwe. Bhokisi tinovapa zvakare. Pachirongwa chedu ichocho panenge pane bhokisi, pane madhokumenti ese ekufambisa isu tinenge tichivatsvagira.
Vanenge vada kupinda mumafuneral plan iwayo vanenge vachitarisirwa kuita sei?
Vanokwanisa kutibata pafone namba dziri pawebsite pedu inoti myzororo.co.za. Ipapo tinenge tichingoda information yakaita semazita avo, madate of death avo, kuti tikwanise kuva pafuneral policy.
Vanenge vachizotarisirwa kubhadhara mari pamwedzi kana pazuva kana pagore?
Zvinongosiyana nekuti package yavanenge vatora yakamira zvakadini, but zvinotangira kubva ku135 rand zvichinosvikawo kuma250 rand zvichingoenda nekuti vanhu vavanoda kukavha vakawanda zvakadini.
Muri kutarisanawo nendofu dzakawanda zvakadii kana kuti vanhu vari kushaya vamuri kubatsira pamwedzi mungavaverenga kuti vangasvika uwandu hwakadii?
Tinobatsira vanhu vanogona kusvika kana 20 pamwedzi. Dzimwe nguva vanenge vari vashoma, dzimwe nguvawo vanongowandawo.
Imi muri kungomira kushanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa chete here?
Pari zvino tinoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, asi tinotarisira kuti pamwedzi miviri mitatu iri kutevera tinenge takubatsira zvizvarwa zvemuAfrica, kunyanya muSadaki, asi tichinobatawo kunana Nigeria nana Ghana.
KuZimbabwe mune vamwe vamunozoshandawo navo here kana kuti ndiye munobva mangopfuurira kunopedzisa basa kumusha ikoko?
Tinomboshanda nevekuMoonlight, ndivo vanoita zvese kuZimbabwe.
Mashoko amungasiyira vana veZimbabwe nokuti vakawanda vanotya kupinda muzvirongwa zvakadai vachiri vapenyu.
Ndinokurudzira kuti vanhu vave nemafuneral policy, zvikuru kana usiri munyika yako, nokuti vazhinji zvinozovaremera kana pachinge paitika rufu.
Vanga vari vaAgoni Show vanove mumwe vakuru veMaizororo vari parunhare muSouth Africa neStudio 7.
Zimbabwe iri kutarisirwa kuzeya zvine udzamu kumusangano wevanhukadzi muNew York. Dambudziko rekurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera, iro rinonzi riri kuramba richitekeshera munyika. nengo ye ZANU PF amai Rita Nyampinga mumwe awo vari kumusangano we United Nations uyo uri kupindwa nemadzimai anobva kumapato akasiyana siyana pasi rose. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 nezvemusangano uyu.
Asi tichange tirikutaura nyaya yekupedzwa kwekuroodza kana kuroorwa kwevana vasati vasvika zera rakatemwa nemutemo wemunyika medu muZimbabwe. Tichange tirikutaurawo zvatiri kuitawo panyaya dzemutemo kuti tidzivirire izvozvo uye nedziviso yatiri kuita mumaruwa mese nemumadhorobha kuti vanhu vazive kuipa kwenyaya dzekukurumbidza kuroodzwa kwevana. Uye tichange tiine vamwe vachange vachigoveranawo nesu kuti kunyika kwavo vari kuitawo sei. Kuti mutemo taanayo kuzivisa kuti vanhu vedu tese tidzokere pamutemo titeedzere mutemo ndoo chete zvangosara, hachisi chinhu chinoitika nezuva rimwe chete, iprocess. Ndokufara kuti tese tapinda mazviri, vakadzi, varume, vana vacho, vanakomana nevanasikana, hurumende yacho, tese tapinda mazviri. Neparamendi yacho yakamirawo kuramba ichivandudza kuti mitemo yacho inyatsobata zvakanaka. Ndokufarira kuti taita iye inonzi mushandira pamwe collective approach. Saka ndozvatichange tiri kukurukura muside event yedu yatichaita nhasi kuno kuAmerica.
Muchange mune zvirongwa here pamunodzokera kumusha? Mataura imi kuti mitemo yaapo yekuti mudzidzise vazhinji nyanya kumaruwa tinotarisa kuti tinonzwa kuti vana vari kunyanyorodzwa vana vekumashonaland central. Pane zvirongwa zvamunazvo here zvekudzidzisa veruzhinji?
Hongu tine zvirongwa nokuti ipapa muna April tinenge tiri mumisha zvakare sekuenda kwatakamboita futi kumacentral necommittee yedu tichinzwawo nekudzivisawo vabereki zvaakutaura mutemo, ivo vachititauriro zvinetswa nezvibatsiro zvauya nemutemo iwoyu, tichionesana isu tichizodzokera mudare reparamendi tichienda zvakare kunorekomenda kuti tofunga zvikadai so zvichatambirika zvakanyanya. Saka tiri kudzokera zvakare muna April munomu tenge tiri mumusha zvakare, tinge tichatanga musi wa 2 April tenge tichitenderera zvakare mumaruwa tichitaura zvakare nyaya iyoyi. Inyaya yatichiramba tichitaura tichitaura kwenguva kusvika zvanyatsopinda kuvanhu kuti tizvinzwisise kuti zvoitwa sei, zvobatwa sei. Zvimwe tinenge tichione vedzimwewo nyika kunyanya vanobva muregion medu tichikopawo zvakanakawo zvavari kuitawo zvatinofunga kuti zvingatibatsirewo. Zvimwe zvakare zvatichadzokera nazvo.
Avo vanga vari nengo yechikwata chemadzimai chinoona nezvevanhukadzi mudare reparamende, vari nengo yeZANU PF amai Rita Nyampinga vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York.
Zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti nekuda kwekurwiswa kwezvizvarwa zvedzimwe nyika mwedzi wapera, vakawanda vavo vave kutsvaka dzimba dzekugara munzvimbo dzinogara vashoma uko kunonzi kune runyararo. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vanoti vave kumanikidzwa kutsvaka dzimba dzinodhura sezvo kwakanyarara uye mapurisa anogara achifamba-famba, izvo zvinoita kuti vanokonzera mhirizhonga vasasvikeko. Vamwe vanoti vave kugara mumaflats pakati pemaguta senzira yekuzvidzivirira kumhirizhonga yekurwiswa kwezvizvarwa zvedzimwe nyika. Asi vanoti zvave kuvadhurira sezvo vave kubhadhara mari inosvika zviuru zvina zvemarand inova mazana matatu emadhora ekuAmerica. Nekuda kwekuti vakawanda vavo vanotambira mari dzinosvika zviuru zviviri zvemarand vave kumanikidzwa kugara vakawanda kuti vakwanise kubhadhara mari iyi. VaReward Kanyama mumwe wevamwe vakatora danho iri.
Nzvimbo yakaita sekumaload and city hakuna vanhu vakawanda vakanyanya maSouth Africa, so nyaya yeviolence haizoenda mumatauni. Usually inenge yakatageta pane nzvimbo yevanhu vakawanda mahigh density like kunana Tembisa, Soweto, Marabastad nenzvimbo dzinowanika maforeina panzvimbo imwe chete kawanda. Saka takatozoona kuti zviri nani kuti tinogara kumalow density. Kumalow density there is high security, kunogara kune mapurisa kazhinji kacho vachingopata patrol and stuff. Saka the chances are very low for sure kuti tinge tichiterwa nemaSouth Africans kuti tizoaffecta nenyakaita sefenohobia.
Izvi zvinotsigirwa navaNesbet Chirwa avanoti vave kugara pakati peJohannesburg sezvo kurwiswa kwemarudzi kuchiitika kumarokesheni anogara veruzhinji akaita seSoweto neMarabastad.
Kwedu kwatinogara kuri sefu, unoziva ukagara like townships zvekuti mibono gara vane kuitungu chitungwizi handikona zvekuti vanenge mibaland race mibunenge ro 1 2 foreign anoziya sekuchungwiza vane kuchiziya muzambia handikona kasi land race nerakazara che mashona handikona kuti zvekuti papa vane kuchiziya kuti hawe muforeign.
Aiwa, tino tenda zvikuru mutoredwe nhau Arthur Chigoriwa, sezvo nguva yedu yapera. Rakaititi musakangano kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. Apo tichataura nezve zvaitika muHarare nhasi. Ini ndini Blessing Zulu kuratidzira kwaitika uku.
Neni Jonga Kandemiri.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Mugela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla zimashumi mabili lambili ngombimbitho 2017 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla aphikisayo atshengisele ngokuthula eHarare esola ukungenela kukahulumende ekuthengweni kwemitshina yokubhalisa abazavota kukhetho oluzayo.
Kachasi sitemandi nibe Zimbabwe sukumanini lilwe. Asukumeni insilwe ngokuthi singayekela ukuthi sisukume silwe. Thina yithe sizahlala silokhe sidubeka. Abantu kabasukume yikho sisukumile namhlanje. Ende ngokokuqala phela lokho. Yikho sizakuhamba kopulawayo kwamtare egweru. Sihamba sitshengisela ukuthi khona lokho kwenziwa nguhulumende kamgabe kasihambelani lakho.
Ugatsha lweZimbabwe Revenue Authority iZimra luyalisa ukungeniswa elizweni kwamafutha ezimota athengwa emazweni angomakhelwane.
Aluba uhulumende uhlakaniphile ngabe uyabavumela abantu bengene lepetrol areyize irevenue acharge amajuty.
Sizezwa okwenzakale emhlanganweni omkhulu wokuxoxisana lokuphana amacebo ngokuphathelane lomhlabathi oqoqwe ngabebhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo akumanyano weNational Electoral Reform Agenda iNERA atshengisele ngokuthula eHarare namuhla esola uhulumende ngokukhokhela uhlelo lokuthenga imitshina ezasetshenziswa ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Abameli amabandla alitshumi akumanyano weNERA lo babuthene egcikeni abalibiza ngokuthi Freedom Square besola uhulumende ngokukhokhela uhlelo lokudinga imitshina yama-biometric voter registration kits, njalo besithi bafuna i-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission idilizwe ngoba idlelana leZANU-PF. Bathi uhlelo lokudinga imitshina yokubhalisa abazavota ngomnyaka ozayo kumele lukhokhelwe lugatsha lwe-United Nations Development Program, i-UNDP, hatshi uhulumende ngoba engethembekanga. Amabandla aphatheke ekutshengiseleni kwanamhla agoqela ele-MDCT, lona ebelimelwe ngumkhokheli walo umnumzana Bogenshangirai, ele-People's Democratic Party, lona ebelimelwe ngumkhokheli walo umnumzana Tendai Biti, ele-Transform Zimbabwe ebelimelwe ngumnumzana Jacob Ngarivume Lamanye. Owaxoshwayo kubandla leZANU-PF umnumzana Didmus Mtasa laye ube khona. Amabandla la athi umanyano wamabandla aphikisayo ozancintisana lebandla leZANU-PF kukhetho ukhokhelwa ngumnumzana Tshangirai. Ekhuluma kulombuthano, umnumzana Tshangirai uthe ukhetho kumele luqhutshwe ngendlela ezasuthisa wonke umuntu. Wengeza wathi uZulu wemaphandleni wamtshela ukuba sediniwe ngobukhokheli bukamongameli Robert Mugabe leZANU-PF. Wamxwayisa njalo ukuthi angaze alandela izenzo zikaMgabe nxa esekhethwe ukuba ngumkhokheli welizwe. Umsekeli kaTshangirai, uNkosazana Thokozani Kuphe, laye ugcizelele amazwi kaTsvangirai lezinye inkokheli ezikhulume kulumbuthano.
I-UNDP yilo kuphela ibandla i-United Nations yaziwa amazwe onke ukuthi yiyo kuphela ethi nxa kusokulodubo khona incedise sifuna ukhetho oluzakhululeka. Sesizule lapha eZimbabwe abantu bayafa ngendlala kula msebenzi. Ama-investors onke sesibalekele ngokuthi bathi Zimbabwe kayisilo lizwe elihle elokuthi kubuye ama-investors ngezinto zonke imicimbicimbi leyenzakalayo. So namhlanje sithi sizotshengisela uhulumende kamgabele ZANU PF ukuthi kayekele ukuthi befuna ukufaka izinto zobuqili phakathi. Kaba yenza izinto egcekeni izinto zomqoka ukwenzela ukuthi wonke umuntu asuthiseke.
Amabandla la afikise ugwalo lwezikhalazo zawo kuZEC lanxa amapholisa ebenyakazela yonke indawo uZulu uze ngobuningi bakhe. Abanengi basole kakhulu amapholisa, omunye wabo ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Lokhu nje kusegcekeni kusitshengisa ukuthi uhulumende okhokhelwa nguRobert Mugabe nje uzimisele ukwephula umthetho, njalo yena uzimisele ukuthi avimbile abantwana beZimbabwe ukuthi bakhulume intando yabo. Uzimisele nje ukuthi vele avale indlela zonke ezokuthi abantwana beZimbabwe bebuthane bekhululekile bakhulume intando yabo beyenze intando yabo njengalokhu okukhulunywa yiconstitution yethu yalapha eZimbabwe. Into nje epha ubuhlungu kakhulu isitshengisayo ukuthi nje uhulumende wethu lo vele kazimiselanga ukuthi aqakathekise inkululeko yabantwana beZimbabwe.
Ukhetho lomnyaka ozayo lukhangelelwe ngabantu abaningi, njalo amabandla achiyeneyo seqalisile ukukhuthaza abasekeli bawo ukuthi bahlale belungiselele ukuyavota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ugatsha lweZimbabwe Revenue Authority isolusalisa ukungeniswa elizweni kwamafutha ezimota athengwa emazweni angomakhelwane. Ngenyanga edluleyo iZimra yavumela abachayeli kuphela ukuthi bangene lamafutha afika amalitha angamachumi amane, kodwa abathengisayo bavalelwa phandle. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya eseHabroni kwele Botswana.
Abathenga amafutha ezimota eBotswana besiyawathengisa eZimbabwe bathi kade benakanela ukuthi labo sebevunyelwa ukudlula lawo emngcelweni, kodwa umnumzana Rodney Moyo yena oke wazama ibhizimusi yokuthengisa iphethulo uthi badaniswe ukuthi ugatsha lweZimra lokhe luqhubeka luthathela labo abazama ukungena lamafutha emngcelweni wePlumtree. Abavunyelwa ukungena lamafutha ngabachayeli, kodwa labo akumelanga bedlulise amalitha ngamachumi amane. IZimra isithi ngawusebenzisa kuhambo hathi ukuthengisa. Umoyo uthi uhulumende ubeyenze kuhle ukuthi aqale kubavumela ukungenisa amafutha ezimota, kodwa ukuthi bayadaniswa ukuthi lokhu kuyenzelwa abachayeli bezimota kuphela.
Bekuyinto enhle kakhulu ukuthi uhulumende asivumele ukungenisa ipetroli, kodwa osokusizwa sibuhlungu ukuthi uhulumende sebe watshintsha, sebemisile, akusavunyelwa ukuthi ungene la ipetroli ngaphandle kwalaba abahamba ngezimota, njalo abasevunyelwa amajerikeni amabili okutho ukuthi i-40 liters. Okubuhlungu ukuthi ipetroli ekhaya iyadula lapha ibe ichiphile, plus njalo ayiblendwanga nge-ethanol, iyabe iyi-pure petrol, unlike lokho abakablenda ngakho kugcina kusezimoto zingaphili kuhle.
Uthi uhulumende kumele akubone njengethuba lokwenza imali ukuthi iningi lithenga amafutha phandle ahlawulise umthelo we-duty.
Aluba uhulumende uhlakaniphile ngabe uyabavumela abantu bengenele petrol, a-raise i-revenue, a-charge ama-duty.
IZimra kukhasi layo ebulenjini ithi kungenisa amafutha ezimota ngudlu ikakhulu kweqa umncele kufaka impilo zabayingenisayo engozini, ngoba kusaziwa ukuthi amafutha ezimota lumatha ngesiphangiphangi, njalo kumele aphathwe ngendlela eqondileyo. Inhlanganiso le njalo ithi amanye amafutha avela phandle kwelizwe awahlolwanga engawuhlobo oluphansi. Lapho labo abangenisa ngudlu bewahlanganisa ngitsho lephalafini. IZimra iyala ukuthi kungeniswe amafutha ezimota okusemthethweni ngoba etholakala eZimbabwe, kodwa abafuna ukuyithenga beyithengisa bakhomba intengo yayo ephansi eBotswana isidla amasenti angamachumi ayisishiyagalombili, kukanti eZimbabwe idla phezu kwedola lamasenti angamachumi amathathu. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Um Umhlangano omkhulu wokuxoxisana lokuphana amacebo ngokuphathelane lokuphathwa lokulondolozwa komhlabathi oqoqwe ngabebhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank. Owe World Bank 18th Annual Conference on Land and Poverty ungene kulanga lesithathu lamhlanje. Intatheli zindaba yethu uPraxedis Jeremiah osesigodlweni seWorld Bank khonapha eWashington DC usipha lolu daba.
Umhlangano lo kususela izolo ngolesibili wehlukaniswe waba yimihlangano hlangano emincane isenzela endaweni ezehlukeneyo zama-conference rooms. Imihlangano eminingi emincane yenzelwe endaweni ezehlukeneyo lamhlanje ibigxile kakhulu kokwenzakala emazweni akhuluma ulimi lwesiFrench kumazwekazi afana lawe Africa, eEurope lakwezinye izigaba zomhlaba ngokwenzakala khona ngale ekuphathweni kwendaba zomhlabathi. Eminye njalo imihlangano eminingi ibiphatha kabanzi ilungelo labesifazane ekutholeni umhlabathi ukuze kube esebizweni labo belima loba uqhuba ibhizimusi kiwo. Abantu abaningi nxa kukhulunywa ngelungelo labesifazana kwezomhlabathi bavame ukucabanga ukuthi lezi zinkinga ezidityanwa ngabesifazane emazweni asathuthukayo ikakhulu awezwekazi le-Africa. Kodwa okwenzakala emhlanganweni lo kuveza sobala ukuba abesifazana emhlabeni jikelele lokhe besabhekane lenkinga ezithile ukuze bathole umhlabathi emazweni afana labo Brazil, khonapha eMelika, kubo Canada, emazweni awe-Europe afana labo Bilitane, Romania, Finland, Kosovo, wele India, e-Ukraine, kubo Peru, lakwamanye amazwe. I-Studio 7 ibe lethuba lokuhlangana lenye ingcwethi kwezokuphathwa komhlabathi oyisizalwane seZimbabwe, uMnumzana Farai Matondoro, osebenzela inhlanganiso eye-Transparency International Zimbabwe, owethule ingxoxo emhlanganweni lo ephansi kwesihloko esithi Land Governance in the Context of New Urban Agenda. Case of Harare and Johannesburg.
Inini ndiri co-presenter paper rinotarisa yatributed land governance within the context.
Mina ngethula ipepa lengqoqo ephathelane lohlelo olutsha olwethulwe ngomnyaka odluleyo phansi kwezikondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba yokuhlelwa nokulondolozwa kwezomhlabathi as a development goals on urban agenda. Lingqoqo ikhangela ikakhulu ukuhlelwa kwamadolobho lasemaphandleni, kukhangelwa ukuthi imigwaqo izabakhelwa ngaphi, izikolo lokunye okunjalo, kuphinde kukhangelwe ukungethembeki ekwabeleni kwalomhlabathi ukuze usetshenziswe ngendlela ezehlukeneyo i-corruption.
Ibuzwa ngokuthi kambe eleZimbabwe umumo uzafakwa kugqoka na njengoba vele lomsebenzi wokuphathwa komhlabathi usubhidlikile njengayo yonke imisebenzi elizweni. UMatondoro uthi kuzathatha isikhathi ukuze umumo uguquke, kodwa isifiso sikhona. Nanku phela uhulumende elethe iqula eligoqela umphathintambo wezomhlabathi ngokwakhe uMnumzana Joseph Made kanye lamalunga ekomishini ebona ngezomhlabathi eye-Land Commission. Ngimele iStudio 7 ngisemhlanganweni oweWorld Bank 18th Annual Conference on Land and Poverty ngoPraxedis Jeremiah.
Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngezamabhizimusi amancane yona ephakathi kokuqoqa imbono kaZulu kudaba lokusetshenziswa kwempahla lezakhiwo zikahulumende ibilomhlangano eHarare namuhla ixoxisana loZulu. Ikomiti le iqede umsebenzi kungela kuthukana okwenzakale ngeviki edluleyo emihlanganweni yokudinga imbono kaZulu ngebhili yokukhumisana umlotha, Peace and Reconciliation Bill, endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Kubika uMark Peter Ntambe.
Unkosikazi Lilian Zemurwa olilunga lali komiti njalo emela imurewa kudala lephalamende uthi ikomiti ijabuliswe kakhulu ngosekelo lwabantu kulo mhlangano.
Sibonile ukuthi abantu bebekulungiseli ukuthi baphe ingqondo zabo, baphe umbono wabo ngebhili leli. Bebekhuluma into abafuna ukuthi zibe khona kubhili. Lathi sibonile ukuthi ngabantu abazimiseleyo ukuthi ibhili leli lihambe, lingene lile ngqondo ezi iminakano yabo ababona ukuthi izabanceda, ezabaphakamisa futhi njalo nxa ibhili lisihambile kuba yini.
ukuthi uZulu kumele aqhakathekise imisebenzi yedale ukuba kube lokusebenzelana okwakha isizwe njengokwenzakale kulomhlangano ophele kungela nkinga. Abantu benikeza imbono yabo bekhululekile ethi kumele lokhu kwenzakale yuwe yonke indawo elizweni. Umnumzana Martin Khumalo omela intshonalanga yelupane edale lephalamende uthi usekelo olube khona lumjabulise kakhulu ngoba okwakuqala kube labantu abaningi abenelise ukungena benikeza imbono yabo.
Lapho siqalise khona eMtare sabuya eMarondera kube kuhle sibili kodwa lapha one of the best meetings imhlanga emhle kakhulu ebenika sibili imvuto kulokho abantu bebekhulu le attendance yabantu ababonana sibili bemele ihlanganiso ezijene.
Okhumalo uthi abamabhanga kuyajabulisa ukuba babone kuqakathekile ukuba labo babe khona kulokuzitshiya eceleni kumhlangano enje yona iqakatheke kangaka.
Ama banks bese siyabe sicabangela ukuthi njengabameli babantu beku defensive side, but this time around sibanga ama banks lawo babona ukuthi lithuba elihle lokuthi ama business sabo okuboleka izimali akuhambe kuhle baphathisanalisa. Ngelinye le bill elithakazelelwe kakhulu ngama stakeholders ama SMEs ngoba bafisa ukuthi bathuthuke ekukhuliseni amabhizinisi abo.
Lo mhlangano ongenwe ngabantu makhaza inhlanganiso zabaphatheka kumisebenzi yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi abebhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe, amabhizimusi akweletisa izimali ama-microfinance institutions lengcitshi kwezezakhiwo i-property. Likomiti izaqhubekela phambili ngembuthano enje ebhindura kusasa iye eChinoyi ngolwesihlanu bebese behlangana njengekomiti ngeviki elizayo ukuze behlanganise imbono yabantu ingakadluliselwa kuhulumende. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Live Talk namuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngokutshengisela okwenziwe ngamabandla akumanyano weNera eHarare namuhla phezu kwehlelo lukahulumende olokudinga imitshina ezasetshenziswa ukubhalisa abazavota ngomnyaka ozayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale lephalamende lakweleBhilithane livaliwe ngesiphangiphangi namuhla ntambama kulandela ukukhala kombhobho phandle. Amapholisa eLondon Metro athi lesi sehlakalo ngesamalwa ecatsha. Kulabantu abangamachumi amabili lanhlanu 25 asebefe bebulawa indlala esigabeni seSomaliland eSomalia. Amazwe omhlaba namuhla amanyene ekunanzeni ilanga eliqondanelo kukhuthaza uhulumende ukuthi batholise uZulu amanzi eneleyo njalo ahlanzekileyo ele World Water Day. Udaba lwamanzi lolu ludaba oluhluphayo kakhulu eZimbabwe ikakhulu emaphandleni lemadolobheni agoqela isigodlo ngokwaso iHarare. Amanzi eHarare kahlanzekanga njalo avele ayasilela. Umanyano we-United Nations uthi abantu abangu 663 million emhlabeni jikelele kabawatholi amanzi ahlanzekileyo njalo eneleyo. Sixoxelo meli weBinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda yena othi lasesigabeni sakhe amanzi ayahlupha kakhulu.
Nkomo eBinga sidinga indawo eyisimanga isimanga esokuthi khona indawo hezi endaweni lapho esingathi khona okule largest water body in the country engoZambezi River neCaribbean Dam uyindawo elabantu abasuswa emkhunjini womfula lapho babelima khona umnyaka wonke kungaphethile ukuthi isikhathi sezulu kumbe hatshi kuyindawo lapho izifuyo ezazithola khona amanzi ngobuningi bawo njalo laba abantu bethola awokunatha isikhathi sonke kodwa kwanela nje ukukhithwa abantu abakwenzayo ukuthi kwakhiwe idamu likakariba lakhathesi amanzi nkomo ntanda ukuthi ngithi luhlupho ebhinga ngakwazi ukuthi sezindawo ezinje about 18-15 kilometers ukusuka kuZambezi ezingela manzi okunatha lapho thola khona omama behamba isibanga mhlawumbe sifika kubo 5-6-7 kilometers besiyadinga amanzi.
Ukhuluma ngenhlanganiso ezilincedisayo khona ngapho zilincedisa njani ziyaligebhela na izikotsho lokulungisa amadamu?
Izikotsho bayagebha inkomo izikotsho kodwa thina izikotsho kasizikhuthazi ngoba sithi izikotsho kasontuthuko akekho umuntu ongathola amanzi ayeneleyo ngezikotsho iwater level yethu ebhinga iphansi kakhulu akekho umuntu onganathisa izifuyo zakhe ngamanzi aphuma phakathina kwezikotsho akakho umuntu ongalima ngamanzi aphuma kuzikotsho kodwa ye bake besindisa khona lokho kodwa isikhathi esiningi esigcwele ukukhuthaza thina ukuthi amanzi akuZambezi maningi kakhulu akala ndlela angaphela ngayo abanelisayo ukuthi besincedise ngabasincedise ngokuthi sithathe amanzi kaZambezi ebuye ebantwini.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBhinga North edale lePhalamende sixoxela ekhona le eBhinga. Imbongi zeZimbabwe zithi zisebenza kanzima ukuze zithole ithuba lokufundisa umhlaba wonke jikelele ngamasiko azo. Omunye walezimbongi unkosazana Nomashawekazi Tamasane owaziwa ngabanengi ngelokuthi Lady Chawe uxoxelo Mike Wobe weStudio 7 ngalolu daba.
So I am a queen because I'm a royal priesthood. This is who I am and I cannot change that. So when you
ukungidlala ekuqhathikile kakhulu ngoba indlela esingakhuluma ngezinto esizibonayo elizweni lethu indlela esingadressa ama issues ezimportant kakhulu.
Wena njengomuntu ohlabelayo njalo ongumqambi wezinkondlo kubalikelile okungakanani ukuthola ithuba lokuveza umhlaba wonke jikelele imibono yakho ngendlela ebalikelile ikakhulukazi uma sesixoxisana lezinto ezithinta inhliziyo yezabantu?
Mina ngibona kulithuba esihle kakhulu nxa ngikwazi ukuthi abantu from aphande kwelizwe leZimbabwe beze ngani bezinkondlo zami and it's very important kimi personally njengomuntu oyenza ama arts ukuthi abantu abaningi bebekwazi izinto ezenzakalayo eZimbabwe bebekwazi izinto ezihle ezenzakalayo eZimbabwe njalo bebekwazi izinto ezibi nxa zikhona ezenzakalayo lapha elizweni lethu eZimbabwe and lithuba futhi ukuthi abantu bebekwazi iculture yethu.
This is why I stand proud and say I am a queen. Not because of my love or no my shade as usually smart or princesses, but because I am his chosen. He knew me before I was even birthed.
Kunzima ukungakanani ukuba ngumqambi wezinkondlo?
Kunzima because abantu sebajwayele ukubona besilisa. Yini personally futhi kunzima ngoba ubaba manje umuntu oyenza inkondlo. So abantu bengibona babelokhu besithi sindaba ungayenzi njengoba bakho.
Ukuba ngumzukulu kankosikazi Lozike kuyasiza na kulo msebenzi wakho ungumqambi wezinkondlo?
It plays a part ngoba ngiyaziqhenya about where I come from, who I am. And when I found out ukuthi uLozike is like ugogo, ngajabula kakhulu. So I use that as inspiration. So gang inspire my bala with a news cat.
Uya kutaza abachana uguti labo bas kang la masiwa.
Nyama kutaza. Because every time I perform, while you get a bona and you perform the same videos, we shall and kada wuzi them. You would tell abandu wooting as a kenya to being a damasani being much also being umbangazi. And you do eka to be layer gini, and that's what I want to give to abandu abachu wuti. Give us a kenya about who you are.
You don't need to be self-exposed.
Longu Lady Chawe, ongumculi njalo eyimbongi obexoxa ecingweni lo Mike Wobe we Studio 7 ekobulawayo. Kwezemidlalo lamhlanje, inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu yabesifazana ele Highlanders Royals ithi lo nyaka leli qembu lizabe lisidla ubhedu kusigaba sezifa Southern Region Division 1 Women's Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders Royals livuselelwe enyakenye ngomnyaka ka-2016 ngemva kokuba libhulube ngomnyaka ka-2005 imbangela kuyikusilela kwemali. Nyakenye leli qembu liqale imidlalo yalo kusigaba sezifa Southern Region Division 1 Women's Soccer League lingumthatchuzwa lidliwa lihlohlokanengi kabi. Ophethe isikhundla sokuba umgcini sihlalo weqembu leHighlanders Royals uSibekiwe Ndlovu uthi lo nyaka bathethe amanyathelo okuba leli qembu lidlale ngcono kulanyakenye.
Last season saqalisa kubi sibili sidliwa ngama white margins but ste half of season hayi bese lati bese sikhona phana sesiwina sibili kume uthi sibili lati bezwe ngathi sibili aso amboni ukuthi singadliwa ekungadlula po 4 sidinga u coach or experience olama papers zakhe sadinga le equipment.
Umqeqeqetshi omutsha weqembu leHighlanders Royals nguEvans Netta yena obeqeqetsha iqembu leHearts of Oak eliqede imidlalo yalo likundawo yesibili engalaneni yemiklomelo kusigaba seZifa Southern Region Division 1 Women's Soccer League nyakenye.
Sisazama ukuthi siyakhe team enkulu kakhulu iHighlanders. I'm happy because ama players they are responding well. Kukho konke lokho sabe sizama ukuthi sibafundise khona. I promise ukuthi konkona ise iRoyals will never be the same like last year. Ama teams should expect a very very big challenge. Kit
umqeqeqetshi uNetha uke waqeqetsha amaqembu agoqela ele Country Park lalo elidlala kuZifa Southern Region Division 1 Women's Soccer League kodwa engakasebenzi lamaqembu abesifazane ubeqeqetsha iqembu labafana ele Luveve Juniors. Ukapteni weqembu leHighlanders Royals uThole Nstazira uthi yena lo nyaka iqembu leliqinile okokuthi kuzamele lidlale ngcono kulanyakenye.
Since isilukoch omutsha, it seems ukuthi abantu they are eager to learn. La ma-changes isekhona lathi we are willing ukuthi siphumele right. Umnyaka usiyaphela bona ngani yonke into yabisiqoqeke kahle. Ama-training yethu ahamba kahle. Position elo this time around ngibone ngani siyakomfa bo 3 komfa.
Nyakenye iqembu leHighlanders Royals liphutshe imidlalo lisendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane. Iqembu leInline Academy yilo eliphakamise isicoco ngemva kokuphutsha imidlalo lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kuthi ngemva kwalo bekule qembu leHearts of Oak kulandele leBarrow Jets. INew Orleans leBlack Boots, iMagwegwe High, iZetara Bulawayo, iWange Queens, iStreet Set, iHighlanders, iCountry Park kuthi elisobukazi yilo eliphutshe imidlalo yalo elisemsileni wengalane. Nimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga ngezemidlalo jaha lezansi Joseph Njanji. Mthwakazi omuhle isikhathi savumi ukubana siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amabandla aphikisayo atshengisele ngokuthula eHarare namhla esola ukungenela kukahulumende kuhlelo lokuthenga imitshina yokubhalisa abazavota kukhetho oluzayo. Ugatsha lweZimbabwe Revenue Authority iZimra luyalisa ukungeniswa elizweni kwamafutha ezimota athengwa emazweni angomakhelwane. Hayi ke kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli inkomo lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilal.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.